ndizvo zvochaizvo kuti vashandi mumabhengi vari kurasikirwa nemabasa. Zvazvinezvi bhengi guru reCBZ rine vashandi vanosvika 1500 yava kuritsenga vashandi vanosvika ivo 347. Pa347 ipapo vanodarika 200 vanenge vari nhengo dzeunionisi dzavo. Saka idambudziko guru rauya vashandi vemubhenking sector.
Ko ivo vemabhanga vari kupa zvikonzero zvei zvekumisa vashandi basa?
Ivo vanoshandirwa vari kuti vakuda kushandisa michina yachizvino-zvino uyezve vachida kuita restructure kuti maprofits avo anenge anoita kunge ari nani. Saka do dambudziko rauya mubhenking sector irori. Harichiro bhengi rega raita proses iro, tinoona kuti kumashure rakawirwa zvakare nemadambudziko akafanana naiwavo kunana ZB nekunana First Capital. Uwandu zvino hwevashandi varasikirwa nemabasa anyanya kuwanda zvikuru kuCBZ mukati megore rimwe. Hatisati tambozviona zvekuti vashandi vakawanda kudaro vanorasikirwa nebasa kamwe chete. Kazhinji kacho kana zvichiitika zvinoitika zvikamu. Saka panguva inei vari pakati pekukurukurirana kuti vanowirirana here uyezve zvavanowirirana kuti zvinozopiwa semiripiro pano vari kuenda zvinenge zvakamira sei.
Imi muri kumbotaurawo here naivo vakuru vemabhanga ava nenyaya yekugumbura vashandi vachiti varida kuisa mishina nezvimwewo izvi?
Hongu isusu sebazi rinomiririra vashandi tinotokurukura navo tichionesana navo kuti nenguva vanenge vachifanira kuti vatsvage nzira yekudzidzisa vanhu mabasa kuti vakwanise kushandisawo michina yachizvino-zvino yacho asi vachiramba vari pamabasa. Uyezve tinoona kuti imwe nguva vanhu vari kurasikirwa nemabasa kana kuti vanhu vamiswa mabasa vanenge vari vanhu vekuti mabasa avo haasi kupishwa, anoramba aripo. Zvakafanana nemabasa akafanana nemabhiritera, mabasa iwayo anoramba aripo, asi tiri kunzwa kuti vamwe vematera iwavo ndo vamwe vanenge vakamiswa basa. Saka tichitarisira kuti tione kuti vanhu vadzidziswe mabasa kuti vaitewo mabasa vachishandisa mishina inenge iri kwenyu. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zviri pakati pehurukuro dziri kuitwa pakati pevari kunzi vaende neunion pamwe chete nevanoshandirwa vacho kuCBZ kuona kuti pane here zvinogona kuwirirano, kana pasina pochizoonekwa kuti zvoitwa sei kuenda kumberi.